Nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemashoko nematongerwo enyika dzinoti veruzhinji vanofanira kutora mashoko ehurumende zvakadzama sezvo hurumende ichikwanisa kuita zvairi kutaura. Mudzidzisi wezvekutapwa kwenhau pachikoro cheChristian College of Southern Africa vaDonald Mukota vanoti pane dzimwe nyika dzemuAfrica dzakatombovhara madande mutande kana kusunga vanovashandisa, saka zvinogona kuitika muno.
Zvinotaurwa nehurumende ichokwadi, zvinhu zvavanokwanisa kuita. Takazviona zvichiitika kune dzimwe nyika, Cameroon, Ethiopia, vakazviita izvo. Uye muno muZimbabwe tine umbo hwekuti zvakaitika. Vana Ivhana Mawarira vanogara vakasungwa, vanogara vari muusungwa. Inyaya yemazwi evagari vemuZimbabwe anofanira kubuda, asi chikunetsa ndechekuti nzira dzekuti abude ndodzisipo. Iyo social media yatawana yekuti mazwi aya abude ndo yakuita kuti hurumende ifunge kuti kunyaradza macitizens chinhu chinokwanisa kuitika.
Asi vanoti izvi handizvo zvingaite kuti vanhu vatadze kushandisa madande mutande, asi vanotiwo vanhu vanofanira kushandisa madande mutande mune zvakanaka.
Let's continue speaking. Ngatirambe tichitaura, asi ndinoda kukurudzira kuti ngatisawanikwe tichiita ukasha, tichituka, tichitoropodza, asi kutaura chokwadi. Ndikataura inini kuti vamangunja matora mari yangu, zvinogona kukubatai kana kuita sei, asi chokwadi chinoitirwa chii matora mari yangu? Ndo zvakafanana nezvandiri kukurudzira maZimbabwe kuti kutaura ngatirambe tichitaura.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pace Sairwanya vauza Studio 7 kuti hazvibatsiri kuvhara madande mutande, uye kana hurumende yaita izvi inenge yaratidza pachena kuti haidi utongi hwejekerere. Dr. Rwanya vanoti zvekuvhara madande mutande zvinoitwa nehurumende dzine udzvanyiriri uye dzine zvadzinoda kuvanza.
Nokuti vanhu chero mukavhara social media, vanhu vachangotsvaka imwe nzira yokuti vabudise kushushikana kwavo neutongi hwenyu. Toda kutaura panguva yanasmith mamune social media here, asi vana mukoma havana kuenda kuhonde here, havana kutaura dzimwe nzira here dzavaita vana vamugabe vavana navamboko nevamwe vese, havana nzira dzavakaita kuti varwise umbimindoka. Chinokwanisa kugadzirwa nezimbabwe gavhenmendi yezimbabwe kutonga vanhu zvakanaka, kutonga vanhu zvine jekerere, kusaimbunyitidza vanhu. Kana ukaita izvozvo ndokuti vavhare zvinhu zvese zvavanomuka zvinovakanganisa. Kuti vagabvara social media hakuko kugadzisa zvinhu.
Vanoti zvinoda mari yakawanda chose kuvhara madande mutande, uye hurumende dzisina mari dzakaita seZimbabwe dzinogona kunetseka kuita izvi. Asi vanoti Zimbabwe inogona kuwana rubatsiro rwekuita izvi kubva kunyika dzakaita seChina. Muzvare Koli weMajamanyoni vanoti zvinosuwisa kuti hurumende yeZimbabwe iri kuronga kuomesera vanhu vanoshandisa madande mutande, iyo iri iyo nzira yave kushandiswa neveruzhinji kufambisa mashoko pamwe nekunzwa nawo kubva mukati nekunze kwenyika.
Zvinototishamisa kuti tingawoite madimands akaita sei ekuti government ione kuti nokuvhara kwavaita mamedia outlets, tikati manewspaper, maradio, iye zvino vanhu vawana nzvimbo yokuti vangange vachitaudzana, vachiita part of maconversations ekuti tiri kutongwa sei, zvatiri kuda sevagari vemuZimbabwe ndezvipi, zvatiri kurwira isusu sevanhu vanga vakasangana kusouth africa conference yatinoti Forum on Internet Freedom in Africa. Ndeyokuti mukatarisa kuCameroon kuri kuvharwa masocial media platforms ana WhatsApp neFacebook, nekuti magovernment ari kuona kuti kodzero dzavanhu vari kudzimwana kana kuti vari kuexercisa marights avo pasocial media.
Muzvare Majamanyoni ava vachangobva kumusangano weForum on Internet Freedom in Africa wakaitwa kuSouth Africa zvondo rapfuura vanoti zvakabuda pamusangano uyu zvinoratidza kuti nyika inorasikirwa nemari yakawanda chose kana madande mutande akavharwa kana kuvhiringwa.
Zvinokanganisa because mukatarisa mamwe maestimations akaitwa nekuti vanhu vanoshaya mari yakawanda sei pazuva, whether it's 6 hours yavharwa internet kana kuti inogona kunge iri madays 93 days yatakaona ichiitika kuna na Cameroon. Ndeyekuti vanhu especially iye zvino mukatarisa munomu muZimbabwe tinoshandisa vana Econet nana Telesol tichifambisa mari yedu nekushaya kwatiri kuita mari. Mabhenk akawanda business tiri kuita tichishandisa internet. Zvinodzorera kumashure stereki nyaya yekufamba kwemari munyika.
Sangano Recollaboration on International ICT Policy for Eastern Southern Africa rinoti kuvharwa kwemadande mutande kwakaita kuti nyika dzeSub-Saharan Africa dzirasikirwe nemari inodarika mamiriyoni mazana maviri emadhora muna 2015. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.